isusu sevashandi pabhajeti tinoda bhajeti rakarerekera kune vanhu vanoshaya. Tinoda kuona hurumende ichiendesa mari kune vanhu vanoshaya kunyanya. Tinoda kuona zvekare mari ichiendeswa kumaservices anowanika nevanhu vasina mari. Tinoda kuona zvekare mari ichienda kumaservices vetingati anogona kubatsira kucreata mabasa. Ndipo patiri kutarisira iyo zvino nyaya dzakafanana nezveupfumi, because tingakwidza nyaya yeupfumi tinenge tichikwidza mabasa.
Idzo mari dziri mubhajeti idzi munenge tichida kuti dzishandiswe nenzira ipi vamoyo?
Mari dzehurumende dzakadaro ngazifokase panyaya dzekukreata mabasa, zvifokase nyaya zveutano, zvifokase panyaya zveeducation. Zvekare tiri kuona kuti vanhu vakawanda vanobatsirikana panyaya dzekurima. Kana agriculture ingasimudzirwa, tiri kuona kuti agriculture inogona kutobatsira kusimudza upfumi hwenyika. Mabasa anotowanika pane masectors ese aya paninenge tataura.
Ko, panyaya yemihoro yevashandi vehurumende munotiwo?
Tiri kuona macivil servants vari vanhu vanofara, so that patinoenda kunotsvaga maservices kumagovernment institutions tinoda kuona vanhu vanofara. Saka gakava rokunetsana panyaya dzemari zvinofanira kutoperwa nebhajeti iyoyo, kana ingaloketa pamamari panyaya dzekuti vashandi vehurumende vanowana zvakaita sei.
Ivo pavanenge vachiita mabhajeti iwaya vachiaumba, vanokudaidzaiwo here semastakeholder kuti murowane masoro?
Unfortunately hatina kumbobvunzwa kuti tikwanise kucontributa kana kuti tiite input pavanenge vachiita bhajeti yavo. Maministers egovernment anosiyana-siyana, makore nemakore taimbopiwa mukana wekuti kunoitwa bhajeti tombobvunzwa kuti ndezvipi zvatiri kutarisira. Pange vasiya nyime nyaya yemutero iso hurumende isatekesa vanhu vasingatambiri mari vakati wandei, tingati vanhu vari below poverty bottom line zvekare. Asi hatina kupiwa mukana wekuti tiise maonero edu kuti ndezvipi zvinofanira kuva zviri pabhajeti. Saka hatina kupiwa mukana wekuti ticontribute. Iyo zvino varipo vamwe vanogona vakatobvunzwa, asi sebato revashandi hatina kumbopiwa mukana wekuti tiite macontributions.